Chitsauko 80. Mufudzi akanaka uye matanga emakwai. John 10 verse 1 kusvika ku 21. Zvichakurukurwa muchitsauko chino. Jesu anotaura nezvemufudzi akanaka uye matanga emakwai. Jesu paanoenderera mberi nekudzidzisa muJudhea, anotaura nezvemakwai nematanga awo, izvo zvinonyatsozivikanwa nevateereri vake. Asi haasi kutaura nezvemakwai nematanga chaiwo. VaJudha vanogona kunge vachiyeuka mashoko aDhavhidhi okuti, Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandingashayiwa. Anondirarisa mumafuro ane uswa huzhinji. Pisarema 23 verse 1 ne2. Mumwe munyori wePisarema akaudza rudzi rwaIsraeri kuti, ngatipfugamei pamberi paJehovha muiti wedu, nokuti iye ndiye Mwari wedu. Uye isu tiri vanhu vemafuro ake. Pisarema 95 verse 6 ne7. Izvi zvinoratidza kuti kubvira kare, vaIsraeri avo vaiva pasi pemutemo vaifananidzwa neboka remakwai. VaIsraeri ava vari kufananidzwa nemakwai ari mudanga remakwai, pakuti vakaberekerwa musungano yemutemo waMosesi. Mutemo waiita sefenzi yaiva paradzanisa, kuti vasakanganiswa nevamwe vanhu vakanga vasiri pasi pavo. Asi vamwe vaIsraeri vaibata makwai aMwari zvisina kunaka. Jesu anoti, chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, asingapindi mudanga remakwai nepasuo, asi anokwira nepane imwe nzvimbo, iyeye imbavha nomupambi. Asi anopinda nepasuo ndiye mufudzi wemakwai. John 10, verse 1 ne2. Vanhu vanogona kuona kuti vari kufananidzwa nembavha nevapambi ndevaya vaizviita vana Mesia kana kuti Kristu. Vanhu havafaniri kutevera vanyengeri ava. Panzvimbo paizvozvo, vanofanira kutevera mufudzi wemakwai uyo anotaurwa nezvake naJesu achinzi. Muchengeti wesuo anomuvhurira, makwai anoteerera inzwi rake uye anoshevedza makwai ake nemazita oatungamirira kunze. Paanenge abudisa ake ose, anoenda mberi kwao, uye makwai anomutevera, nokuti anoziva inzwi rake. Haangamboteveri munhu waasingazivi asi achamutiza, nokuti iwo haazivi inzwi revanhu waasingazivi. John 10, verse 3 kusvika ku5. Semuchengeti wesuo, John mubhabhatidzi, akanga azivisa kuti Jesu ndiye aifanira kuteverwa nemakwai aya ekufananidzira, aiva pasi pemutemo. Uye mamwe makwai emugarireya uye muJudhea muno, akwanisa kuziva inzwi raJesu. Achatungamirira achienda nawo kupi? Uye chii chichaitika kana akamutevera? Vamwe vari kunzwa mufananidzo uyu vanogona kushamisika, nekuti havasi kuziva zviri kurehwa nezvaari kutaura. John 10, verse 6. Jesu anotsanangura kuti, chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, ndini suo remakwai. Vose vakauya munzvimbo yangu imbavha nevapambi, asi makwai haana kuvateerera. Ndini suo, munhu wose anopinda nepandiri achaponeswa, achapinda nokubuda uye achawana mafuro. John 10, verse 7 kusvika ku9. Zviri pachena kuti nyaya iri kutaurwa apa naJesu itsva. Vateereri vake vanoziva kuti haasi suo resungano yemutemo, iyo yava nemazana emakore iripo. Saka anofanira kunge ari kureva kuti makwai aari kutungamirira achapinda mune rimwe danga. Zvozoita sei? Achiwedzera kutsanangura nezvebasa rake, Jesu anoti, ndakauya kuti iwo ave noupenyu, uye kuti ave nahwo huri huzhinji. Ndini mufudzi akanaka kwazvo. Mufudzi akanaka kwazvo anopa mweya wake nokuda kwemakwai. John 10, verse 10 ne11. Jesu akanga ambonyaradza vadzidzi vake achiti, musatya, imi boka duku, nokuti baba venyu vakabvumira kukupai umambo. Ruka 12, verse 32. Zvechokwadi vaya vari muboka duku, ndivo vachatungamirirwa naJesu kupinda mudanga idzva, kuitira kuti vave noupenyu, uye kuti vave nahwo huri huzhinji. Kuva muboka iri chikomborero zvechokwadi. Asi nyaya yacho haiperere ipapo. Jesu anoti, ndine mamwe makwai, asiri edanga rino. Iwayowo ndinofanira kuuya nawo. Achateerera inzwi rangu, uye achava boka rimwe chete pasi pomufudzi mumwe chete. John 10 verse 16. Mamwe makwai aya haasi edanga rino. Saka anofanira kunge ari erimwe danga rakasiyana nereboka duku iro richagara nhaka yeumambo. Makwai ari mumatanga maviri aya ane tariro dzakasiyana. Asi makwai acho ose achabatsirwa nebasa raJesu. Anoti, ndokusaka baba vachindida, nokuti ndinopa mweya wangu. John 10, verse 17. Vakawanda vari mumhomho iyi yevanhu vanoti, ane dhimoni uye anopenga. Asi vamwe vanoratidza kuti vari kuteerera nechido uye kuti vanoda kutevera mufudzi akanaka. Vanoti, aya haasi mashoko omunhu akabatwa nedhimoni. Dhimoni ringagona kusvinudza maziso emapofu here? John 10, verse 20 ne-21. Apa vari kutaura nezvekuporeswa kwakaitwa murume uya akazvarwa ari bofu. Mibvunzo yokudzokorora. Panotaurwa naJesu nezvemakwai nematanga awo, vaJudha vanogona kunzwisisa kuti ari kureva vanani. Jesu anoti mufudzi akanaka ndiani, uye achatungamirira makwai ake kupi. Makwai anotevera Jesu achatungamirirwa kumatanga api maviri.